Vachitaura munotona apo vanga vachivhura bridge rinofamba nechitima pasi uku motokari dzichifamba nepamusoro kana kuti flyover. Vamunangagwa vati upfu chimwe chezvekudya chinoongororwa nekutarwa mutengo nehurumende, uye vakabvumirana kuti mutengo wacho udzike kubva pamadhora zana nemadhora mashanu kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi.
Kubvira kuti isu sehurumende totaura kuti ichi chinhu mutengo ngaauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga. Purize yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezvo takaita pachingwa. Takanzwa chingwa chacho kuita $100 to $5. Tikati vanhu vanobika zvingwa vandomuno ndomuno, ndokubva tachibvisa ipapo tikati $50 mari imwe yepamusoro iyi raisikisera $3 tobisa isu. So asi tonzwa kuti kunyange hurumende yakati zvingwa chakapa $50 kune vamwe vachiri kutengesa above 50. Sorry, hupfu kwete chingwa, hupfu.
Pamari yemakoini vamunangagwa vati vanhu vachabvuma zvavo vachida vasingade sezvo hurumende yavo isiri kudzokera kumashure mukuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati havasi kunyanya kufunga pamusoro pezvematongerwo enyika asi nyaya dzezveupfumi.
Taita yeduvo mari ichatora nguva imwe musingaidi muchireba muchazongoida, nokuti hakuna imwe yatichabvumira.
Mumwe mugari wekumashonaland west vaanoziva gore jena vanoti dai hurumende yamanikidza vezvitoro kutambira mari yemakoini. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaprosper Chitambara vanoti havaone vamunangagwa vachinzwikwa kuitira kuti vanhu vashandise makoini. Panyaya yavanga vafambira vamunangagwa vati hurumende yavo iri kugadzira migwagwa kuitira kuti zvienderane nedzimwe nyika dzakapoteredza dzakaita seZambia neSouth Africa idzo vati dzine migwagwa yakanaka zvikuru. Vamunangagwa vati chiri kufadza ndechekuti mari inosvika madhora mamiriyoni mana nechidimbu iyo yakavakisa bridge iri haina kukweretwa asi kuti yakabva kumitero yemigwagwa.
Taimirira kuziwa nemari kubva kuWorld Bank kana kuIMF kana kupiwa maloni zvedzimwe nyika. Rwendo ruro tikati kwete teita tobva nezvedu. Asi chaakundishamisa ndechokuti besides chaakundishamisa ndechokuti tiri kushanda nemari yotogwa mumugwagwa yematorogeti chivaka zvose izvi. Ko kare yaindepi?
Vachitaurawo kwachiitiko ichi mumiriri weNorton Vatemba Muliswa vatora mukana kuudza vamunangagwa kuti bato ravo rakakundwa muNorton nekuda kweuori hwenhengo dzeZANU PF.
Pane chinhu vanoita ini ndikasataura vanhu vanotama kuti muzive kuti Norton haina kudyiwa nekuti haidi ZANU PF. Norton yakadyiwa nenyaya yemaland barons. Maland barons amuri kuona akanyorwa muripoti yavauche. Ende ndinotaura mupamhi ndiyemwe wacho onoedze mupamhi ari kushurise meya wadhedhema futi ndiyemwe land baron ari kumachlands china dhizi futi ari nomu mubhegaloro. Saka vesava mukaonienda ripoti yarimo vatora mari dzevanhu vachivanyepera. Saka zvinonesa godfather wacho aiwera chombo asi vachomba vachisipo vasiya vana vacho. Saka sisini chiripo nevana vava. Saka ngatidhilei nemaland barons ndiyo nyaya iri kurwadza vanhu vemunyechoni.
Vamwe vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira gurukota rezvemigwagwa rabhiginatiza, gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe. Ndakamirira Studio 7 muNorton, ndini apa Chigoriwa.